Mangwanani akanaka vachereri. Tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechipiri kurume 3/2020. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndiri Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Zimbabwe iri kugara yakatarisa vanhu vanodarika zviuru zvishanu vakabva kunyika dzose dzine vanhu vakabatwa nechirwere checoronavirus. National Mine Workers Union of Zimbabwe inoti mari inonzi yakawiriranwa pakati perimwe sangano rinomirira vashandi vemugodhi ishoma zvekuti iraramise vashandi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mukuru anoona nezvezvirwere zvinotapuriranwa mubazi rezveutano, Dr. Poshia Manangazira, vanoti vari kugara vakatarisa vanhu vanodarika zviuru zvishanu vakabva kunyika dzose dzine vanhu vakabatwa nechirwere checoronavirus. Chirwere ichi chauraya vanhu vanodarika zviuru zvitatu pasi rose. Dr. Mnangazira vanoti muZimbabwe hamuna kana munhu mumwe chete ati abatwa nechirwere ichi. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata Dr. Mnangazira avo vanoti vanhu vashanu chete ndivo vakambogara muchipatara cheWilkins muHarare asi vakawanikwa vakachena.
Cherine gurupu rekutanga vakufanira kugraduata kubva pasurveillance iyoyo. Takatotanga kuvaona musi wechishanu musi wa28 nekuti vakanga vatopedza 21 days dzavo dzesurveillance. Saka tiri kuti vamwe vachipindawo musistemu yacho, vamwe vachibuda kana vakwanisa mazuva achiri kuitedzana navo akwana. So kana tisina kugutsikana kureva kuti kana paine zviratidzo zveurwere pamunhu abva kuChina kana rimwe dunhu rine maconfirmed cases ecoronavirus, chindiwo vatiri kupfuti vapfuure nekuWilkins Infectious Disease Hospital. Mumazuva mashoma ari kuteera vekubulawayo kuton groove vachange vagadzirira zvakare kutambira vanhu ivavo, nekuti havasi vaenzi kana kuti vauyi kuZimbabwe vari kungouya nekuHarare. Tine maports of entry tingati masere atinoti ndiwo ari major ari kudhila nevanhu vanenge vafamba rwendo rwekubva kuChina kana mamatunhu ari kuripota coronavirus. Nekudaro kana paine kakusagutsikana maringe neutano emunhu abva kunzvimbo idzodzo, tiri kuti ngavapfuure vachionekwa nevakatrainwa case management yecoronavirus, vowana mukana wokutestwa kuburikidza nekutoendesa specimen kulaboratory. Izvozvo ndo zvinoita kuti tigutsikane kuti zvechokwadi munhu haana utachiona hwecoronavirus.
Zvii zvamungadawo kuudza vana veZimbabwe nezvechirwere ichi, vanofanira kuita sei kuti vagarewo vakachenjera?
So tinotenda neiwoyo mukana wokuti tifudze mashoko kumhuri yeZimbabwe kana vamwewo vari muZimbabwe vasiri maZimbabweans kuti coronavirus sekunzwa kwatiri kuita nemaripoti atiri kuwana chirwere chakaipisisa zvikuru, asi chinodziviririka kuburikidza nematanho atinogara tichingotaura, nekuti personal hygiene, respiratory hygiene, uye kuti kana munhu akarwara akurumidze aonekwa chirwere chisati chagodza. Kana tiri kuti personal hygiene iko kugeza maoko, tikuona kuti vanhu vazhinji vari kungoshingirirana nemamaski hongu izvi idroplet infection inokwanisa kufema. Asi chikuru kuchengetedza nharaunda dzatiri, uye kuti vanhu vasagare vakamanikidzika vakawanda panzvimbo diki.
Mukuru anoona nezvezvirwere zvinotapuriranwa mubazi rezveutano, Dr. Poshia Mnangazira, vange vari parunhare muHarare neStudio 7. Rimwe sangano rinomirira vashandu vemumugodhi reNational Mine Workers Union of Zimbabwe rinoti rinotambira zvaro mari inonzi yakawiriranwa pakati perimwe sangano rinomirira vashandi vemugodhi reassociated mine workers union of zimbabwe nevanomirira vemigodhi vechamber of mines asi richiti mari iyi ishoma zvekuti iraramise vashandi vemigodhi vanonzi vakabvuma kuwedzera vashandi vavo mihoro izvo zvakakwidza zvichakwidza mushandi wepasi kubva pamadhora chiuru nemazana maviri kuenda pamadhora zviuru zvitatu nemazana mana nemakumi mashanu pamwedzi. Mutungamiri weNational Mine Workers Union of Zimbabwe vaandodhana Stole vanoti mushandi akawedzerwawo mari ichibva pamadhora chiuru nemazana maviri kuenda pamadhora zviuru zvitatu nemazana mana anenge awanawo pekutangira. Ngatinzwei vachitaura naJonga Kandemiri weStudio 7.
Kutambira kana kusatambira ndo zvinenge zviripo, asi tinenge tichitaura kuti mari iyoyo maybe munhu akawedzegwawo mari ichibva kuma1200 ichienda pa3400 inenge iri starting point kumunhu iyeye anga achingowana mari shoma shoma anoona sekuti zviri nani because aita maybe 2 steps ahead, but mari iyoyo haimbokwani zvachose. Tichingotarisa kuti mari ikwani.
Ya munoti imi mari inokwana inenge iri mari vastore?
Ya, kana chiti mari inokwana tikatarisa background kakuti vanhu pavanga vachihora mayusa avo ka mari yapa yakachinjiwa kwauya SI 142 yaka mari yakangochinjiwa zvoikadzosewa kumabhondi iyo yanga iri mayusa. But ndiri kuti kana kune munhu anga achihora kanti $1000 iri yusa, mari kana yakonvete kana pa10,000 zvinoita zviri nani because teta reta mari iya pane kutingoidzosera iri 1:1 kubhondi iyo yanga iri kuyusa. Saka munhu akatangira kana kuma10,000 ka zvingatombovawo nani.
Imi sangano renyu riri kupindawo here munhaurirano dzemihoro idzi?
At the moment hatisisi kupinda kunyaya dzemanegotiations because kune zviri kuitika, kune politics dziriko ikoko, but tiri kurwisa kuti tipinde zvekuti anytime tinenge tiripo kune politics dzezvitambika.
Saka imi zvamunee muchishuvirawo kuti dai zvaitirwa vashandi zviri kuzotambirwawo sei, munozvisvitsawo sei kumushandirwi?
Isi zvatiitao tiazani zvekuti chetu taisa macompanies ndo pachinegotiatiwa panhingirikini kuNEC ka, but tikaapproachawo macompanies taura navo kuti chionai wanyiro wamuri kuita chiona kuti mushandi ari kutambura sei, ndo zvatetsita idzaiwo kusvitawo mushandi apo. Saka vakatenda ivavo ndo zvichinzi kana chero NEC mari inenge yawedzegwa iyoyo vanenge vachitiwo the sky is the limit, kana employer achikwanisa kuwedzera nedarika ipapo anowedzera. Saka isisi tichitaura nemaemployers direct.
Sangano renyu vastole rine nhengo dzakawandawo zvakadii?
Ya, nhengo dziripo dzakati wandei because ngatiasai zvino kuti tine nhengo dzetina zimplus unki hwange kumimosa tichina. Saka vanhu vatinawe zvinouya over 10,000 but we still need more because makambani mazhinji madiki akadownsize akadzinga vashandi. Saka ari kunyanya kuoparata ndovatiudhila nawo izvezvi, ndosaka mtiona namba yedu isina kunyanya kukura.
Ndeapi mamwe matambudziko ari kusanganawo nevashandi vemigodhi parinhasi?
Ya, ndika dambudziko hombe ndiroro remari plus migodhi haisi kunyatso maconditions avarushata nawo haasi kugutawo vashandi. Vanenge vasi kunyatsotarisa nyaya dzewelfare yemushandi kuti mushandi ari kushanda sei, ane zvishandiso zvakakwana here pabasa. Saka anesina zvinoita zvakakwana pabasa zvogona kukonzeresa zvirwere vakaita vana nyumokoniosis vana TB because kana vasingacheki vashandi vaya regularly atinoti mamedical checkups aya munhu iye anorwara zvokuti kana abuda basa zvezve munhu iye hamburarami kwenguva. Kazhinji vanhu vemugodhi akangobuda basa chete anongopedzana na 3 months 4 months wadofa because anenge afanira chirwere kwemugodhi.
Avo vanga vari mutungamiri wesangano reNational Mine Workers Union of Zimbabwe vandodhana Stole vari parunhare kuzvishavane neStudio 7. Sangano rinomirira vanhukadzi nekurwira kodzero dzavo reWomen's Academy for Leadership and Political Excellence rinoti zvinhu zvese zviri kunetsa munyika zvinobata madzimai nevasikana kupfuura vanhurume. Mukuru wesangano iri Muzvare Stabile Dewa vaudza Studio 7 kuti nguva yekuti vanhukadzi vatungamire yasvika sezvo Vari kutonga vachitadza kugadzirisa zvinhu zvinonetsa vechikadzi muzvarede wavati vechidzimai nevasikana vave kuda kuzvimiririra vachiti vanasikana vanofanira kuiswa mberi uye vapihwe mukana wekutungamira. Regai tinzwe maperero aita hurukuro yedu namuzvare Stavile Dewa.
Tikatarisa proportional representation PR system E, iri kuti out of the 210 maseats aripo kuconstituents, pari kufanira kuedwa 60 mamwe maseats aya atinoti isusu ndeye mumhepo, haaexisti maseats aya. Sezvanambotaura zvekuti maMPs acho haana access kuCDF, haana access kuconstituency, maconstituencies acho akakurisa. It's very difficult for madzimai kuti ashande umu. Asi isusu tikati within the 210 maconstituencies atinawo, let's reserve kakota within those 210. Izvo zvinyika yedu haina mari. We cannot continue extending parliament tichibedzena na the fiscals, tichibedzena ma taxpayers mari yavo ichitorwa ichinotengera vanhu motikari nema ma salaries nema allowances ema MP. Isusu ngatitokatai instead of kuto increase ma members of parliament edu atinawo.
Izvi munoda kuti zvigadziriswe sei?
Ndopa chuku proposa kuti kana tichida kucontinue nekota, kota yedu ngaichibva pa30% ende pa50%, tichiweka on ma modalities ekuti to reserve same seats 105 muparliament and half of 1958 ku local government. Kana tichakwanisa kuita proportional representation tichizanganisa ne first past the post, as long as zvichitibatsira kuachieve gender equality, ngatiitei izvozvo.
Madzimai ari muparamende ari kukutsigira here mune zvamuri kuda kuti zviitwe?
Sezvamunoziva kuti it's very difficult kuti tibude neone position yemadzimai agara arimo muparliament, because problem yatiri kuita ndekuti semadzimai atisi kutarisa the bigger picture. Ukaengeja mudzimai aripo izvozvi paPR, anokudzwa kuti ari kuda kuti PR iextendwe, because anenge achiona iye ari iye aripo, but haasi kutarisa kumberi uku kwatiri kuenda, kuti tiri kudawo vamwe vakadzi ende vagara vacho varimo vashoma, kuti zvinhu zvatiri kuita izvi zveconstitution tiri kuitira vana vedu, tiri kuitira hama dzedu, sisters edu, tikuitira shamwari dzedu. Saka isusu ngatirege kuva selfish as madzimai kungoti ndini ndirambe ndiripo. Ngati open ma opportunities anoallowa kuti instead of getting 30% of women in parliament, we can actually get 50%.
Icho chamunonyanya kushora pa proportional representation chii?
Izvozvi tikatarisa pama statistics chaiwo chaiwo PR yauya iyi muparliament, namba yemadzimai iri kutoita shoma, iri kuelectwa kumaconstituencies instead of kuwedzera. Muna 2013 vakadzi vakaelectwa vanga vari 26 kumaconstituencies through the ballot, but muna 2018 vakatodzika vakasvika pa25. Bose tiri kuona vakadzi vachivharirwa kumaconstituency vachinzi isusu takakupa ichi PR. So isusu sewaupi tiri kuti semadzimai ngatichenjerei kuti tarisei kuti ari kunyanyopushira for PR kumapolitical parties ndiani, varume? Because zvinovabhenefita, vanobva vativharira space kumaconstituency vongoti endai kuchi kuPR.
Sekuona kwenyu, munofunga muchabudirira here mune zvamuri kurwira?
Sewaupi tiri kufara zvikuru nekuti tiri kuona kugamuchirwa kweproposal yedu nekampeni yedu yatiri kurana, iyo inonzi hashtag let's go 50-50, hashtag touch not our constitution. Tiri kuwana a lot of buy-in, especially from mapolitical parties akawanda, from aspiring women leaders, even from parliament, from the gender commission, from other women's organization, from civil society, from the media. So tida kungoramba tichingoshanda, tichingofamba, tichingo raise awareness ma constituencies, ma communities kwedu, kunyanya nevarume, even varume tikutova engage vachitozvinzwisisawo, because nyaya yegender equality haise madzimai chete, even varumewo tinofanira kutova engage, and tikutova engage and tikutofara kuti vari kutozvinzwisisa. And isusu tida kumobilize ma Zimbabweans kuti hande inewo wandu wedu parikuvhurwa ma parliamentary public hearings pachaitwa kuma provinces ese ari 10, tiende tino reject a constitutional amendment e specifically section 124 extension iri kuproposwa iye gender ye PR quota system. Tichiti isusu tiri kuda gender equality, tiri kuda 50-50. Yakwana nguva yekuti semadzimai ngatisumuke titore ma leadership positions ese, kubvira ku council, kuma MPs, kucabinet lower level kwese kuma communities yanguve yakwana nguve kuti tizvirepresente tega nekuti ma challenges atiri kutarisana nawo hakuna magetsi hakuna mvura vana havasi kuenda kuchikoro kuma hospital hakuna mishonga ma challenges ai anonyanyo face kwa nevakadzi nevasikana so it's high time tazvirepresente tega and isu tiri kuti pa 50-50 apa percent up ngati includewo ma young women apindewo achitora ma leadership positions.
Muzvare Stavile Dewa vari parunare kuHarare neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau. Daily News rinoti paramende yashedza vadzidzisi nevakuru vakuru vezvedzidzo kuzokurukura pamusoro pekukwidzwa kwakaitwa mari yedzidzo muzvikoro zvepamusoro. MuNewsday, mutevedzeri wegurukota rinoona nezvemukati menyika vaMike Madiro vakaudza Sinete kuti musindovela mega vanhu vanosvika makumi maviri nevanomwe vakaurawa nemashurugwi kubva munandira gore rakapera kusvika pari nhasi. Chronicle rinoti Zimbabwe Revenue Authority yakabata michina inofanirwa kuenda kuchipatara chemupilo ichiti inoda mari yemutero inoita zviuru zvitatu zvemapondo. Muchikamu chino tinopa vateereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo. Tinokurudzirai kuti vateereri kuti vasashandisa mashoko ekutuka kana kunyomba vamwe.
Kwazuva yevashamara revesiti 7 makadi vana mukoma Blessing Zulu vanandanonoka wande vana rejoto makadi yapo nokutendai nechirongwa chamunotipa tinokutererai zuva nezuva. Ine zvangana angu zvakawanda zvekutaura nokutaura angu pamusoro papastavo papastor Baloyi ndichita ha ndinokutendai nedzidziso yenyama pakuwai nokutendai rambai makadaro ndokunozokudzidzisawo mudzidzisa hwai kuti tisarasika dzizive kuti chii chinonzi kunamata chii chinodiwa pakunamata. Saka ndinokutendai pasta nemashoko enyu makukutu andibata pakati peana yangu ndichiti musare zvakanaka ndine madzibaba knowledge ndichiti musare nemuve nezuva rakanaka.
PaStudio 7 apo makadii vanhu vezano vavangaitawo zvavari kuita asi pasiresi hapana asiri kuziva kuti vamunangagwa havana kuvhoterwa ende havana kuwina maelections vari kutonga nedemo ndosaka vakatenderwa zvirango. Ungati hako ndii ndiri kutonga uchitonga nedemo handiti, asi pakuti ugadzirise zvinhu zvemunyika zviri kunetsa haukwanisi handiti. Vanochema kuti zvirango zvakaiswa mushure meunga tatora minda tapa kuvanhu vatema chiri maita imi minda yenyu munochemere nemasanction if renyu munaro. Handiti nyika ndeyenyu, chiitai zvinhu zvemunyika menyu. Handiti ndozvaimbotaura mazuva aya, hatinei nemasanction andakatenerwa isusu, tinoita zvinhu zvedu. Ngavaite zvinhu zvavo muzimbabwe imomo, ndiye ari takahwina iyo munangagwa. Saka ngavaite zvinhu zvavo muzimbabwe imomo. Avo vari kuenda vachinoratidzirawo kumba kwana Jobstar kwana Biti vachitanzi ndo vakaita kuti zvirango zvivepo. Havazivi nevanoda kuronga kuenda kumba kwachishamisa. Havazivi vari kutyei kuenda kwamunangagwa. Handita munangagwa ndo varikutonga nyika, ndovaita kuti nyika ite mamvembe zvaiita kudai zvo. Ngavaende ikoko kwamunangagwa ikoko, vanoo vakamisasa vagare ipapo. Ndo zvazvinongoda chete, kwete kuti anzi MDC ndiyazvodai. MDC ndiri kutonga ye. Ndatenda zvangu, ndoitwa zvangu baba Tanya, ndiripo paPretoria.
Apo paStudio 7 apo tinokumbirawo, inini handizivi kuti pano paStudio 7 pamunongoti vanhu tauraivo maonero enyu, handiti imimi sei muchizosarudza vanhu rume? Tinokuteererai zvenyu, kazhinji munongoisa vanhu rume. Sanhasi mande maisa vanhu rume chete, vedu vekadai muchishandawo masaidhi ose. Musabatawo vakadzi pasi pasi. Inini ndopane nyaya yangu kuti tinongoisa maaudio edu zveda zvitaurwi asi zvevanhurume zvotaurwa. Tinzwe iwe ukoko kuStudio 7. Tinotoriwo nemazana anokwanisa kuvaka nyika. Ndatenda hangu.
Halo vashamarari veStudio 7. Notenda chaizvo nenhau dzamunotipenyurira. Rangu zita ndinoitwa mazana mazana ndiri muno Pretoria mushando bvakumasvingo. Ndandida kutaura hangu pamusoro pevanhu vezano avo vanongogara vachishora vanhu vemdc vachitadza kuita zvinoita kuti nyika ienderere mberi. Basa ravo chete nderekungodzingirirana nevanhu vemdc vanova vasirivo vari papawa. Vanhu vemdc havasi vari kutonga, ndo vakatibvutira masimba zvechisimba, asi kutonga kwacho havachagoni. Vanhu vari kufa muzvipatara, hakuna mishonga, hakuna mabasa. 95% yevanhu vemunyika medu havashandi, asi ivo basa ravo hatirivoni ravanoita. Basa ravo ringori pakushungurudza zvizvarwa zvenyika. Zvinova ndizvo zvinoita kuti vave pamapozisheni avari nhasi, vabe mari yenyika, vabe mari dzedu dzavari kuita kuti vatirovere mari dzedu. Havana chinhu chavanokwanisa kuita varume avo vemasikafu avo. Ndatenda hangu.
Makadii makadii vakomana pastudio 7 apo. Tinotenda nenhau dzamunotipa, asi makuchitsingira nhau dzedu pavakomana vanoti vanhu vese vanotumira maaudios. Makaisa kachirongwa kevanhau waakuita zvekuimba, saka chirongwa chedu chaganhuka chemaaudios chachipfupi. Makambei muchichiita zvakanaka chaizvo, vatanonoka hwandi apo. Zvino makutiganhurira, wanaiwo rimwe zuva ramunoburitsa wemusic avo achitaura zvezvemusic yavo, kwete kuzvipfanyidzira kuti zvikwane paawapo. Chechipiri, musape bavanhu vezanupiefu nguva yakareba, vana mutodi nana gakanje nana chirugadzira chirumanzu nana kainesi paradza, vanhu vanotaura zvinhu zvinorwadza. Varivo vane utungamiri hwezanupiefu hwaparadza nyika. Enezvikonzi kunoda kutorwa mari kumasivhu sevhanzi kuchida kunzi kuwakwe zvekuitira mapurisa nemauto. Yeti ndo vanhu vari kuparadza nyika. Ichoo chimwe chibato icho chiri kunzi chinotaura sezvouri. Chizanupiefu pachacho hachingafumbunyuri vamwe vanhu vakaita uori. Saka hatidi kupedzerwa nguva nekuitirwa nezvinhu zvisina nebasa rese. Ipai nguva yakareba kuvanhu vemdc vakutaurire nyika nevakagara panyika vese pasi rese kuti vanhu vezanupiefu vari kuondonga nekuuraya upenyu hwevanhu sei mukati menyika yezimbabwe. Tiri kubirwa mari nevanhu ava mani. Zvinotirwadza mani. Ndini jokonya jokonya umwe vamwe jokonya ndiri pano pamuzanzi.
Nehangu handangu mashoko akawanda zvora nhasi. Ndoda kungotenda hangu mukomana anonzi Munasho. Ndakaona se munhu anokwanisa kutaura ake paredhiyo, nyangwe achitaura ake achitsigira ake bato rake, asi mataura ake azonyanyotirwadza. Chikumbiro changu chatiri kuti adzidzise madhara mamwa anombosiya ana Bilifi Gaura nana Chuma nana Mutodi kuti kunoita kubvasei. Unofanira kutaura kuti munhu ateerewo nyange asingakutsigiri asiriwe bato rako, asi munhu unokwanisa kuteerera achikuhwisisa vanokuitawo. Zvino ana Bilifi Gaura kana vakauya apa paana kaitotomboteerera kana kawana, ini totobva tatodzima nemaredhio acho kana Gaura yavauya nana Chuma nana Mutodi avo. Dai vatodzidza kubva kuna munacho kuti kunoita kubvasei, kwete zvavo zvanotiitira ana Gaura nana Chuma na Mutodi zvokungohukura kana vauya papa redhio studio 7. Vanofanira kudzidza kubva kuvana. Ndatenda zvangu.
Ayo anga ari mashoko evateereri vestudio 7, asi nei nechokuita nestudio 7. Tinokukokai kuti mutumire mazwi enyu pawhatsapp namba dzinoti 001 202 465 0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika.
Kwazwai, mure Zimbabwe. Tinokokai kuti mupinde muchirongwa chedu cheve chidiki cheThe Connection, nhasi manheru na8 PM papeji redu reFacebook reVOA Shona. Muchirongwa chanhasi tiri kukurukura nevechidiki vanoita zvekurima nezvenyaya yenzara iyo yapfunya chisero munyika. Tiudzeiwo mhuri yeZimbabwe zvinhu zvakamira sei munharaunda yenyu. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti +1 202 465 0318. Mhuri yeZimbabwe, ngatisanganei pachirongwa The Connection nhasi manheru na8 PM.
Muchikamu chino, tinotarisa zvirikuitika muAmerica. Senator Amy Klobuchar, avo vange vachikwikwidzira mukana weDemocratic Party kuti vazopinda musarudzo yemutungamiri weAmerica, vazivisa kuti havachaenderera mberi nekutsvaga rutsigiro. Nezuro, vaimbi vemeya weguta reSouth Bend mudunhu reIndiana vaPeter Buttigieg vakazivisavo kuti havachaenderera mberi nokukwikwidza. Vaviri ava vabva vazivisa kuti vave kutsigira vaJoe Biden. Pari zvino vatatu vati pamusoro vasara ndiva Biden, Senator Bernie Sanders naSenator Elizabeth Warren. Kuti tinzwe mamiriro aita zvinhu mubato iri, tabata nyanzvi mune zvematongerwo enyika uye vari mudzidzi wepamusoro paHoward University vaCalvin Manduna.
Kumadhemocrat vakatanga vaine vaida kumira, ndingati vanga vari about 10 vanga vasara macandidate, asi vari kuenda vachipera, vamwe vachibuda. Saka nhasi taona vamwe vaviri vachibuda vakaita sarudzo sondorapera. Vamwe vanotwa vana Buttigieg na vaKobja mai Kobja havana kubuda zvakanaka. Saka nhasi vabuda vakati vari kuindisa sarudzo ravo kuna vaBiden.
Saka kana makatarisa kubuda kwavari kuita vachiita umwe umwe kudaro, zvinoreva chinyi kana takatarisa pane vasara vacho vese?
Vamwe vari kutemba kuti kubuda kwavaita kuchabatsira vaBiden, nekuti semaonero avo ivo ndeyekuti vanhu vavanga vachinyengetedza mavoters, vanga vachinyengetedza same group remavoters. Asi ndisingazivi kuti zvichabudirira here zvavakatemba, nekuti ivo vaSandersvo vane vavo vanga vari second choice yevanhu, kuti kana ava vabuda vanoenda kuna vaSanders. Saka tichaona nechipiri kuti zvichabuda zvakadaro here.
Wamunoona sekuti ane simba rokukunda vaTrump ndiani pavaviri ava?
Ndinoona kunge vaSanders ndo vane simba, nekuti semataurira avo muno muAmerica sarudzo rinoitwa nedivi rinenge rine energy, rine excitement yekukwanisa kuita kuti bhesi yevanhu yemasapota ifare, iwanewo kodzero rekuti pane zvatiri kunovhotera. Kwari zvinhu zvatiri kuona ndeyekuti vekudivi raSanders especially vechidiki, maminority vari kufara zvikuru nemeseji ari kuvataurira panyaya dzezvikwereti zvechikoro nenyaya dzehealth care. Saka ndoona kunge meseji iyi iri kuenergiza vanhu kudarika zvatiri kunzwa kubva kuna vaBiden.
VaCalvin Manduna vari parunhare muno muWashington DC nestudio 7.
Moyo wangu noreketa, unoda kukupepeta, love yako inofefeta, saka ndoda kukuchengeta, every day unonisekesa, sura rangu unojekesa, nyangwe zvikanivengesa, ndiwe wachanonipengesa.
Penge penge kambo kanobva kuna Titan. Sezvo nguva yadi yapera, rikatimbotarisa misoro yenhau zvekare. Zimbabwe iri kugara yakatarisa vanhu vanodarika zviuru zvishanu vakabva kunyika dzose dzine vanhu vakabatwa nechirwere checoronavirus. National Mine Workers Union of Zimbabwe inoti mari inonzi yakawiriranwa pakati perimwe sangano rinomirira vashandi vemugodhi ishoma zvekuti iraramise vashandi. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti mosara zvakanaka.
Soku isika tisenda baku vi.